Manerako Nakamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 29 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Jonga Kandemi ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vashandi varo vatadza kuenda kumabasa nhasi vachityira upenyu hwavo zvichitevera kutyisidzirwa kwavakaitwa nezuro nenhengo dzezanu PF. Asi bato rezanu PF rinoti manyepo ekuti vashandi vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari kutyisidzirwa richiti sangano iri harisi chinhu chingashayisa zanu PF hope. Vana vechikoro vakawanda vari kunyora bvunzo dzeZimSec dzegore rino votyira kuti vanogona kutadza kunyora nekutadza kubhadhara mari dzebvunzo idzi idzo dzanga dzichifanira kubhadharwa nhasi. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa okurudzira kuti gurukota rinoona nezvemukati menyika pamwe nemukuru wemapurisa vasiye mabasa nekutadza kutorera matano nhengo yezanu PF Upton Mashaya nyika. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vashandi varo vatadza kuenda kumabasa nhasi vachityira upenyu hwavo zvichitevera kutyisidzirwa kwavanonzi vakaitwa nezuro mushure mekunge motokari nhatu dzaive dzakanyorwa kuti zano PF dzapakwa panze pamahofisi avo vanhu vaive mumotokari idzi vakaramba vakangogaramo vasingabudi. Sangano iri rinoti vanhu vaive mudzimotokari idzi vakazobuda mushure menguva vachiedza kuepinda mahofisi aya nechisimba asi vakakundikana zvakazoita kuti vabve pamahofisi apa vachinopaka zvakare motokari idzi panzvimbo yezvitoro yeBelvedere Shopping Center. Sachigare veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti vanoona chiitiko ichi sekutyisidzirwa nekuda kwemabasa avari kuita ekurwira kodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti nezuro manheru pamahofisi edu eCrisis in Zimbabwe Coalition pakasvika mota nhatu dzanga dzine vanhu vanga varimo dzakanyorwa kunzi zanu PF. Mbiri dzine manumber plate asi imwe yakanga isina manumber plate asi vakamira kwenguva yakatirebei kwazvo kudzamara vazongoenda vashayiwa kuti vangapinda nepapi kana kuti vangabata ani aripo.
Makatambira sei kutyisidzirwa kwamuri kuitwa ikoko uye kuno kukanganisai sei basa renyu tichinzwa kuti nhasi hamuna kuenda kumahofisi nenyaya iyoyo?
Ichi chinhu hachina kutimirira zvakanaka nokuti chauya mushure mekunge tapatsamba kumapurisa kuZimbabwe Republic Police yekuti isu weCrisis in Zimbabwe Coalition tinoda kuratidzira murunyararo muguta reHarare tichiratidzira pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevagari vemunyika uyezve kumbunyikizwa kuri kuitwa vanhu vanomirira vashandi kuri kuitwa isu weMassive Society Organization kana wemapato anopikisa hurumende emapolitical parties. Saka tiri kuona kuti inzira yekuda kutikanganisa kana kutikuvadza uyezve kutityisa kuti tirege kuita basa redu sezvatinofanirwa kana kuita zvatinotenderwa nebumbiro remutemo kuti tiite maringe nekodzero dzedu.
Asika vamutasa motokari dzinogona kungopaka chero padzinenge dzapaka. Makadziva sei kuti motokari idzi kana kuti vanhu vari mumotokari vakanangana nemi?
Vanhu vaiva mumotokari idzi vakaburuka vakada kupinda mahofisi edu vakazonzwikwazve nemunhu akanga ari pedyo vachitotaura navanhu vaiita sevakuru vavo vachiti pabuda munhu mumwe chete hatisi kuziva kuti vamwe vachirimo here kana kuti havasirimo. Saka zvakava pachena kuti vanhu vanga vasingapfuri zvavo asi vanhu vakanga vatori nechinangwa chekupinda mumahofisi edu.
Maka mangara iri kumapurisa uye kusvitsa shoko iri kubatira ZANU-PF kuti munzwisise kuti chii chiri kutora nzvimbo.
Vanotibatsira magweta edu takavazivisa tiri kutora matanho ekuti timhangare kumapurisa. Handifungi kuti tinogona kuti tiende kuZANU-PF tikanzwanana nokuti dai vakanga vaine chinangwa chakanaka vangadai vakatizivisa kuti vanoda kutishanyira uye chinangwa chiri chipi. Saka chatinongoita chete kuzivisa mapurisa nekumhangarwa kumapurisa kuti taakutadza kubata mabasa zvakanaka uye upenyu hwedu hwava munjodzi.
Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi, avanoti manyepo ekuti vashandi vesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari kutyisidzirwa nebato ravo vachiti sangano iri harisi chinhu chingashayise ZANU-PF hope.
Mashoko avo haasi manyuwani. Tinoziziva kuti basa ravo nderekutsvaka mbiri nokunyepera vanhu kuti vanovhundusirwa kana kuti vanochichidzirwa. Mahofisi eCrisis Coalition zvakangofanana nemahofisi mazhinji emaNGO nemacivil society ari mudzimba akavakirwa mudzimba dzevanhu. Infact havana mahofisi zavanawo, vanorenda dzimba dzevanhu dzavanoita mahofisi. Kuvanoziva here kuti panekitidho pavo panogarani kana kuti kuseri muraini imomo vanhu vose vanogara imomo vanovaziva here? Saka vanhu ivavo vanogara mudzimba idzodzo zvavanoona mota dzavo dzeCCC dzichiuya kutora matishet paCrisis Coalition kana kuti vachiuya kuita madhemo avo vakambotaura here kana kumbonomhangara mhosva yekuti taona mota dzechinja kana kuti dzeruvara rwamabhanana dzichipinda muraini medu dzichipinda pamba apo? Chinoshamisira kuti motikari dzeZANU-PF dzinotadza kufamba here kana kuti munhu weZANU-PF anogara muraini rimwe chete mudzimba imomo mavakaisa mahofisi otadza kufamba kana kudhiraivha motokari yake nekuda kwokuti mune Crisis Coalition? Nokuti chii panyama yehuku chinonzi Crisis Coalition? Vaide kuti kudaro chakatanga chii ZANU-PF neCrisis chavazoda kutsvaka mbiri nhasi?
Asika vamugwadi, ava vari kuti vane nhoroondo yekuti vakaona zvichidai vanozoziva kuti kumberi uku kunogona kuita nyaya dzekutyisidzirwa kana kurwiswa kwenhengo dzavo.
Hakuna chinonzi nhengo dzeCrisis, those are laptop organizations vanoita laptop advocacy avo. Hapana nhengo kana muZimbabweni wakamboona kana iwe unoziva iwe ukafonera hama dzako dziri kumusha kwenyu ukakubvunza kuti nhengo yeCrisis inogara muZimbabwe ndiani, havana nhengo yavainayo. Vanhu vanongoziva mari dzemadhona. Dai vamaopposition vachiri kuraramba kana iye Chamisa kana iye Monzoa kana vamadhuku vanopikisa hurumende sezvinoita vamwe, ingadai vachafamba here mugwagwa yeZimbabwe? Vanofamba siku nesikati makuseni izvozvo vari kufamba vachinda vachidzoka kwavanoenda vachiita mapress conference vachidzokera kadaro vari vapenyu. Kwozozi kunotsvakwa Crisis kuti idii? Tinovaziva ndakadzidza vanhu navo taiva navo kunyaya dzamastudents zvichiita zvinhu mbiri dzavo dzokutsvaka mbiri nokubudisa zvimaaleti zvichina nebasa rese zvenhema zvokutsvaka mbiri tinozviziva izvo, asi hazvichashandi. Ide vanga vari vanhu vakangwara, ngavambochinjawo maitiro.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti ranyorera zvakare mapurisa richazivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira musi wa5 Nyamavhuvhu. Sangano iri rinoti rwendo runo raisa zvose zvakambonzi nemapurisa rakanga risina kuisa mugwaro rekutanga zvinozadzisa mutemo weMaintenance of Peace and Order Act, zvakaita kuti rinyimwe mvume yekuratidzira svondo rapera. Sangano iri riri kukurudzira vana veZimbabwe kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira kunyunyuta kwavo nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anopikisa anoti ari kukurudzira kuti gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe pamwe nemukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vasiye mabasa achiti vaviri ava vatadza kutorera matanho nhengo yeZANU-PF kumberengwa vaAbuton Mushayanyika avanonzi vakakurudzira mhirizhonga munyika kuburikidza nemashoko avo avanonzi vakataura ekuti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nemhuri yavo vanofanirwa kuurayiwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamashayanyika vanonzi vakabuda pavhidhiyo rakatenderedzwa pamadandemutande akawanda vachikurudzira mhirizhonga munyika pamwe nekuti vaChamisa nemhuri yavo vanofanira kuurayiwa. Mapurisa anonzi haana zvaakaita uye akatozotirimuka mazuva mashomanana apfuura achiti ave kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vanyorera tsamba pamwe nemamwe makomisheni yakaita seZimbabwe Human Rights Commission vachikurudzira kuti nyaya iyi iferefetwe. Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti Bishop Mashayanyika vakaganza pachena kuti vachamisa mhuri yavo nevatsigiri vebato ravo vanofanira kupondwa, asi hapana zvakaitwa nemapurisa.
Imhaka huru yakaparwa naBishop Abdul Mashayanyika wokumberengwa. Asi tanda vandu matanga na kazembe kazembe havana kuita basa ravo ravanosungirwa kuita pamurairo wokuchengetedza runyararo munyika. Naizvozvo tinoona iko zvino kuti vakasunga vaJobscala navaGodfrey Sithole nenhengo gumi nembiri dzeboka reCCC dzisina ndava kana kuti mhaka yadzakapara dzichireverwa manyepo. Uyu wakabuda pachena
mutevedzeri wemutauri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ane divi raakarerekera.
Vaskara vakasungwa achibva incite violence. Paanikwa munhu weganu wakaincite violence and akaincite murder of a citizen of this country. Zvinoratidza kuti mapurisa anenge achida kushandiswa nevezanu. Mapurisa maprofessional but mutemo unofanira kuapply universally.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika kuti vamashayanyika havana kusungwa sei nekuti pane umbowo huri pachena wekuti vakapara mhosva.
Munhu weya akataura umbowo huripo vanga vari mumitingi vhidhiyo ikatenderera kwese chiso chavo vakachiona. Vanhu vanga vari mumitingi vakavaona vaigona kusunga voga. Iyoyo nyaya yekutyorwa kwebumbiro remutemo ine criminal way yakadaro haifaniri kumirira kuti kunge kune munhu anozomhanara.
Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi, asi mutevedzeri wemurongi wemusangano muYouth League vataura ikanishaya vaudza Studio 7 kuti kana mapurisa ave kuferefeta nyaya yavamashayanyika zvinoratidza kuti ari kuita basa ravo nemazvo.
Kana munhu waisa chitembo kumapurisa hausiriwo unoa mapurisa mumaitirwo ebasa. Ivo semapurisa vakaisa ripoti vane mafambiro nenzira dzavo dzavanoita nadzo kusvika vasvike panyaya yekuti yazoperera pano kana tasunga munhu. Asi kuti ava sevanhu vakangomirira chete kupomera hurumende kuti iri kuvakanganisira havana chavanotenda kuti chiri kuitwa nenzira yakanaka. Ndo utengesi hwavo nechinangwa chavo chiita hurumende nguva yese. Dai mapurisa asina kupindura dai iri mhosva. Mapurisa apindura imhosva.
Komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission neZuro yakanyora tsamba kuna amai Mutetwa ichivavimbisa kuti naiyo iri kuferefetawo vamashayanyika. Mapurisa nechitatu akati ari kuferefetawo zvakare nhengo yeZANU PF kunyange hazvo iri kunze isati yasungwa. Vachitaurawo nezvenyaya yemhirizhonga neStudio 7 mutauri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vakati utungamiri webato ravo haukudziri mhirizhonga uye vanoita izvi vanofanira kumhanyarirwa kumapurisa. Studio 7 yakundikana kubata vakazembe kezembe kana ova matanga kuti tizwe mativi avo panyaya iyi. Taedzawo kubata mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tizwe pasvika nyaya iyi, asi vati tivabate nemusi wemuvhuro vachiti pari zvino hapana chekutaura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nekuda kwekushaya mari zviuru zvevana vechikoro zviri kutarisirwa kunyora bvunzo dzeZimsec dzegore rino, zvinonzi zvinogona kunge zvakundikana kubhadhara mari dzekunyora bvunzo idzi pazuva ranhasi iro ranga rakatarwa nehurumende kuti ndiro rekupedzisira kuti mari idzi dzinge dzabhadharwa. ZIMSEC yakazivisa kuti mari idzi dzaizobhadharwa kubva musi wa22 mwedzi uno unove chishanu chapfuura kusvika nhasi musi wa29, uye vari kunyora bvunzo dzegrade 7 vachitarisirwa kubhadhara madhora ekuamerica 10 pachidzidzo chimwe chete, madhora 10 nerimwe chete pachinyorwa chefom 4, uye madhora makumi maviri nemaviri pachinyorwa chega chega chefom 6. hurumende inonzi yakati yeishabatsira nezvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 55% pamari idzi. Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Muzvare Christine Kayumba, kuti tinzwe zvizhinji.
Nhasi ndiro zuva rekupedzesera kubhadhara mari yekunyora bvunzo dzeZIMSEC. Vana vazhinji vakapinda pachirongwa chebhimu chekubhadharirwa masubjects matanhatu 6 nehurumende. Vazhinji vavo vasina kupinda muchirongwa ichi havana kukwanisa kuti varegiste bvunzo idzi.
Ivo vabereki vanga vachidzikwanisa here kudzibhadhara mari idzi, tanzwa dzimwe dzichinzi dzanga dzichidiwa nemaUS?
Vabereki vakapiwawo mukana wekuregista nemari yeUS dollar uye RTGS. Zvaiva nyore kune vaiva nadzo mari idzodzo, asi vainge vasina vakabva vatokundikana.
Saka vana venyu vasarira kubhadhara muzvikoro umu, pane mukana here wekuti vachawedzerwawo mazuva ekuti vagone kunyoresa?
Takangomirira kune veZIMSEC kuti vachavhura zvekare here mumwe mukana kana wekuti vana varegiste. Chaingova chipata-pata uye macenters akakurumidza kuvhara nekuda kwekuti vana vairegista vainge vawandisa. Vazhinji vainyora muna June, zvinogore rino bvunzo dzemuna June dzainge dzisiko.
Mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Muzvare Christine Kayumba, vachitaura parunhare naIvans Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tinadivi ratakarerekera, Ivans abatawo mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi, vataungana ndoro kuti tinzwewo divi rebazi ravo panyaya iyi.
Tachiwetoo tumotumia tushomanana kwa chimbo tumeta pamoja hapo ekuti zvimwewo zvikoro kunyanyanyanya zviya zvemaprivate school pamwangu achimboramba maswipe nemaRTGS, asi tachizotaura navo vachizodzokera pamutemo wehurumende ndokubva vatangawo kubvuma. Koitawo zvimwe zvikoro zvachingoda kukurumidza kuvhara deadline riri kukona. Koitawo vabereki vamwe vari kuchemawo nekutsutsumwa kuti hanguva yacho inenge ishoma, tisati tavanyatsokwanisa kuwana mari dai zvaita kuti tiwedzerwe mamazuva.
Hamhenu, kana muri kuziva upangaite urongwa hwekuti vasaririra vachagona kuwedzerwawo mamwe mazuva kuti vagobhadhara?
Tisingazive kuti vanenge kana paine vasaririra vanenge vasaririra nemhaka yei, nekuti ndofunga takapa vanhu vese nguva yakakwana. Pane vamwe vana vatinoziva kuti ava nyange dai takavapa kana mwedzi mina kuti tichazoda registration yemazamanition, havana rubatsikiro rwavanenge vachikwanisa kuita. Ivava vana vari kuzobatsirwa nehurumende. Titori nemalisi nemasai vana ivavavo, saka vatinge tichitoziva kuti ava vanonzi ndonherera nevamwe vana vaya vanotambura kuda vasina vabereki, kana vanomubereki umwe, kana vana vanoshaya chaizvo vaya, ivavavo vachabatsirwa nehurumende.
Pane vamwe vanga vachiti hanzi kune zvimwe zvikoro vana vari mumagrade 6 vakapiwawo mukana wekunzi vabhadhare pashoma pashoma here kusvika gore rinouya, asi zvimwe zvikoro zvitonzi nezuro vanga vakutodzinga vamwe vana kuti hamusati mabhadhara zvegore rinouya. Zviri munzeve dzenyu here izvozvi?
Tangati zviri munzeve medu. Vamwe vegrade 6 vanga vachitobhadharawo kutakutaputa, vanenge vachitaputzawo mbichana mbichana, vobhadharirawo grade 6 yavo, mobhadhare vachibhadharawo, vamwe vari kutobhadhara negrade 7 vanenge vaine zviwanikwa vanobva vatongobhadhara zvese pamwepo. Saka zvanga zvingoriwo zvinhu zvino zvatatichingosangana nazvo, asi chikoro choga nechoga chachikwanisa kungoti chinoona kuti chinozvifambisa sei.
Mutauriri webazi redzidzo repasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vaviri vaurayiwa, vamwe vasere vakakuwadzwa kuChamhembe kwakadziwa kumawirira kweSomalia nhasi. Mukuputika kwebhambu kwauraya gurukota redunhu muguta reBaidoa, makiromita 250 kubva muguta guru reMogadishu. Vaona zvichiitika pamwe nevakuru vemauto vati vauraiva muchiitiko ichi igurukota redunhu rekuchamhembe kwakadziwa kumawirira iri rinoona nezvemutemo vashiki Hassan Ibrahim nemwanakomana wavo. Gavhuna wedunhu riri pakati peAmerica reKentucky vazivisa nhasi kuti vanhu vangangosvika 10 nevashanu vafa uye uwandu uhu hunogona kukwira zvichitevera mafashamu emvura akonzerwa nekunaya kwemvura kumabvazuva kwedunhu iri. Muhurukuru yavaita nenhepfenyuro yeCNN gavhuna vaAndy Bashir vati vanotarisira kuti uwandu hwevanhu vafa hunogona kupetwa kaviri. Vati panogona zvakare kunge pashaya mhuri dzakawanda. Vamwe vashandi vehurumende vakaverenga vanhu munyika pasi pechirongwa chesensus chaitungamirwa neZimstat vari kuchema chema kuti havasati vabhadharwa mari dzavo dzebasa ravakaita mwedzi mitatu yapfuura vachiti pavachazobhadharwa mari yemunyika inenge isisina simba. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nestudio 7 vakaverenga vanhu pasensus ava vanoti kuburiswa kwakaitwa nehurumende zvavakashanda kuri kuvapa pfungwa yekuti chirongwa ichi chakatopetwa nekudaro vanogona kuzoshayisisa mari yavo zvachose. Vamwe vakaita semumwe ada kuzikamwa nerekuti vazvizhou chete nekutyira basa rake muhurumende ati haachina chivimbo chekuti vachawana mari iyi.
Asi pataifarwa kunge takabhadharwa pacho pakatodarika yaifarwa kunge yakauya kare taiva nevimbo yekuti mari iyi tichaipiwa paine nguva. Zvakare tsvakurudzo dzatakanga tichishandira isu tatoona kuti dudziro yadzo yatobuda, saka kwakungovimbawo nedenga kuti pamwe tichacheukiwa nokufamba kwenguva. Yangu mari yakungouyawo zvayo, asi zvirongwa zvatakanga takaronga nayo zvakatodarika, pamwe pacho takatonyura.
Vamwe vanoti vari kurwadziwa zvikuru kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichachamuramba mhuri muzvitoro apo mari yemunyika iri kudonha simba zuva nezuva, vachiti vachazobhadharwa mari iyi vanogona kusara vasina chekubata. Izvi zvatsinirwawo nemumwe aramba kudomwa zita rake nekutyira basa rake ati pavachapuwa mari iyi inenge isingasatengi zvine musoro.
Isu sevanhu vakashanda basa tiri maenumerators tiri kutibata zvikuru nekuti hurumende hapana danho rayaitiraita yekuti titaure nesu itizivise kuti tichawana mari rini takungofira murima. Uyezve zviri kutigwadza nokuti tiri vanhu vangava netarisiro yekuti pada mari yacho tichazoishandisawo zvimwe, asi nguva iri kufamba pasina kana communication yataitwa nehurumende.
Hurumende kuburikidza nebazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakanga yakavimbisa vakaverenga vanhu ava kuvabhadhara mari inosvika zviuru zana negumi nemadhora emunyika kana kuti $110,000 iyo yaiva neuremu hwemadhora mazana maviri ekuAmerica pakupera kwakaita chirongwa ichi muna Chivabvu. Pamusoro pazvo vaifanira kubhadharwa mari dzekudzidziswa basa dzaitangira pazviuru 66 zvemadhora emunyika kana kuti $60,000 kusvika pazviuru 70 zvemadhora emunyika kana kuti $80,000 idzo dzinonzi dzakabhadharwa vamwe asi vamwe havasati vawana nanhasi. Asi vanoti nekuda kwekudonha simba kwemari yemunyika mari iyi haichakwani zana remadhora ekuAmerica kana pachishandiswa mutengo wemadhora wekuAmerica pamusika mutema wanhasi. Mumwe mushandi akaverenga vanhu ava uye ari munyori mubazi rezvekurongwa kwenhengo dzesangano revarayiri reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaAndrew Munguri vasvoropodza hurumende vachiti yakashandisa vanhu mahara.
Zviri kuitika izvi zviri kutigwadza zvisingaiti nyanyei isu vadzidzisi vokumaruwa nokuti tisu tanga tichifamba nzendo dzakareba dzakakura zvisingarombeti because kune zvinotyisa zvakaita semhuka dzemusango kana nematsotsi. Saka iko zvino toonazve havana kutipa mari yedu. Uyezve chimwe chiri kunyanya kutigwadza nechokuti tiri kunetsana nehurumende panyaya yemihoro iwaro yatipa muhoro wedu uri maus dollars anonaka pane RTGS inoti mangwana inenge yatopera.
Vamwe vaverengi vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti bazi reZimstat harisi kuvadzidza kuti zvakamira sei. Vamwe kunyanya vakashandira kumaruwa vanoti vanorwadziwa chaizvo nekuti vaifamba mitunhu yakareba kuti vapedze misha yakanga yatarwa pazuva, nekudaro vakazowana mari iyi yapera simba vanenge vashandira mahara. Mumwe muverengi ada kuzikamwa nerekuti muzvare mamoyo chete anoti kunze kwekuzofamba nzendo ndefu vaidira nzizi dzakazara vachiisa upenyu hwavo panyanga dzamushore.
Isu sevanhu vakashandawo tichiverenga vanhu kumaruwa tiri kurwadziwa zvikuru nekuti kuuya kwemari iyi iri kuuya yatopera value kudhara haichatokwanisi kana kutenga grocery rekuti richengete mhuri uyezve tinonyanyorwadziwa nekuti kumaruwa taifamba madistance akakura asingaiti pamwe pacho tichitoisa upenyu hwedu panjodzi nekuti taibira nzizi dzanga dzakazara nekuti kwainaya tichitotyira kuti pamwe tichadyiwa nemakaro saka zviri kutirwadza zvisingaiti
hatina kukwanisa kubata mukuru webasa muzimstad vataguma muhonde kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga ichiramba kupinda tatumirawo mibvunzo kune vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi rezimstad muzvare mes chidemo avo vati havakwanisi kutipa mhinduro dzizere nekuti vanga vari mumusangano uye vasati vaziva kuti vashandi ava vachabhadharwa riini asi mumashoko kuvatsori venhau muzvare chidemo akambovimbisa vakashanda pacensus ava kuti vaizobhadharwa pakupera kwemwedzi wapfuura muna chikumi asi izvi hazvina kuzoitika ndakamirira 27 mumasvingo ndini Godfrey Timba
madzimai akazvitakura anenge akamirira kubatsirwa ari pakiriniki yetengwe kuhurungwe kumashanaland west anonzi ari kuona nhamo yekutakura mvura yekushandisa kwemakiromita maviri kubva pachibhorani kusvika panzvimbo yavagere nunurai jena anotipa nyaya inotevera
senzira yekuderedza uwandu hwemadzimai anosununguka asina vananyamukuta vakadzidzira basa ravo kana kuti vakoti madzimai anenge ave pedyo nekusununguka anouya kuzogarira pakiriniki yetengwe mumwe mudzimai asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo ati haadi kuchenjedza nyamukuta iye achada kuzvara anoti nzvimbo iyi inozivikanwa nezita rekuti matumba haina mvura mudzimai uyu anoti vanofamba mufambo unosvika makiromita maviri kuenda pachibhorani chiri pedyo kunochera mvura
patinogara patinotoenda kunochera pamwe more than 2 kilometers tichiendawo kumvura malaiti sofa saizvino akatofa totorara murima ende dzimba dzacho tenjido dzine mahwindo akanakanakawo saizvozvo zvinhu zviri kuti shungurudzawo nematoilet edu
mudzimai uyu anoti rimwe dambudziko nderekuti imba yavanogara vakamirira kusununguka idiki uye hapana magetsi zvekuti vanosununguka usiku vanosunungukira murima kana pasina mwenje wenharembozha kana marambi mudzimai uyu anoti mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya zvekudya pamwe nezvekushandisa pakusununguka zvakaita sedonje reza nespiriti
mwengo munene musa neso kuti ari kurwadziwa apo pamwe nguva yakeuya kwekutobatsirwa inenge yakwana nese andozoyawo wapona unogona kana kutoponera pasi wotosvika paya kutokurafurarafu sakawo zvimwe zvinhu zvatinge kuti ingosangana nazvo sei sevanhu vakazvitakura sofa pachikafu chinhu zvekuti chinenge chichishupawo matinogarawo tinenge tisina kukohwa titenge kotoni sofa vamwewo tinobhiridha zvakanyanya zvekuti nekotoni yedu yatenge tinayo nekamari kanonge watengisawo preparation kai nekakotoni kaunozitenga hauzokwanisa hazvizokukwanirawo semu saka wo kotoni tenge tisinawo futi ipapo
izvi zvinotsigirwa nenhengo yekomiti yezveutano pakiriniki iyi vaanyway sunday avo vanotiwo dambudziko remvura rakakura uye zvimbuzi zvishoma
kumatumba hakuna mvura kuti todiwa mvura tangaita titarisira kuti kunogona kuwana bohol bhezi vakadzaiva runofamba its about 2 km kutosvike kune bohol nemvura yakachena iri kudhembo kuseri kwedhemo vanochera mvura yekuti vakwanisa kuita kunwa yekushandisa hayo inowanikawo muzvirisi mudhuze asi vanotofamba netsoko vakadzaa kuchitakura
vasande vanoti vanoda kuti vawedzere kuvaka nzvimbo iyi asi havana mari yacho
then matenet waiting homuya vari kuti idiki vavakawandisa the committee was trying kuti tivake but mari yacho ndiyo inongoramba ichingotsikirwa tisingazivi kuti iri kufamba zvakaita sei tingati in short idea hatina bhozi hatiziva kuti inenge iri kupi tinonzi mari yakapinda hatizoziva kuti iri muakaunti mani kana kuti iri mubhenge ripi
panonziwo pane dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevarwere navana mukoti iro rinonzi harisi kumadzimai akazvitakura chete asi kune avo vose varwere vanoenda pakiriniki iyi sekutaura kwemumwe mugari wekutengwe varichard kuzanga
chiremba vedu avo manesi edu avo vamwe vacho havasi kuti bata varwere zvakanaka tikusvika pakutya isusu kutaura zvatinorwara kwavari kana taenda nenyaya yekuti vanenge vachitichidzira ingava nemashoko kana kutaura zvimwe zvinhu zvisingaiti kuministry of health isusu takanga tatasvika nenyaya iyi nokuda kwokuti dzimweni dzenguva tinoshaya ruzivo kuti ungafambe sei
tinotenda nunurai jena anokuonekana nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc ndekusiyamina gives juve